mutungamiri weAtus vaOrbit Masaraure nedzimwe nhengo sere dzesangano ravo vambochengetedzwa kwechinguvana nemapurisa nhasi mushure mekusungwa kwavaitwa vachida kutanga kuratidzira paAfrica Unity Square. VaMasaraure vaudza Studio 7 vari pakamba yeHarare Central kuti kunyange hurumende ikavasunga havasi kuzodzokera shure panyaya yekurwira kuti vadzidzisi vabhadharwe nemari yekunze pamwe nekupiwa zvimwe zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Hapana mhosva yatati tapiwa, asi tinofara kuti vamwe vatungamiriri vedu vaenda kumanegotiations varimo vachitaura nehurumende kuti mari yatinoda maUnited States dollars. Kusunga kwedu kana kusasunga kwedu hakusi kuzotidzosa kumashure pahondo yatinayo yekurwira kuti mushandi wega wega atambirewo mari inotenga vakwanise kutengera vana vavo zvinokwana vaekwanise kubhadhara kuzvipatara nekuzvikoro.
Pavaregedzwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa zvichitevera kupindira kwaita magweta avo, vaMasaraure nevamwe vavo vabva vaenda kunoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo muTulincuve vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro vachiti havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Zvichakadai, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vati sangano ravo harisi kufara nechisimba chiri kushandiswa nehurumende pavashandi vayo vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mumitemo yedu vashandi vanopiwa mvumo dzekugara pamwe chete nekuwerengedza pfungwa vachiratidzira. Saka zvinhu zvinopa mutemo kasi tinoshamiswa zvikurusa navamunangagwa vari kuti hurumende yavo inovhura masuo ekuita business kasi haivhuri masuo ekuremekedza zvatinoti izvo zviga kana kuti marights evana veZimbabwe.
Zvichakadai, masangano ese anomirira vashandi vehurumende aita musangano negurukota rezvevashandi vaJulai mwoyo achida kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari asi hapana chinobatika chabuda mumusangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano wavo kuti hurumende yati haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze.
Hurumende iyo yanyatsa kutidza muchokwadi chaiyi chizhinji yabheza kuti haikwanisi kutibhadhara mari yekunze semuhoro wedu, ichitarisa iyo kuti iri kuti iyo mawanire einoita mari inopinda munyika inoti inokolektwa iyo ichiunganidzwa nezimwa inouya ingori maRTGS ese iyoreva izvo kuti kuti izochinja mari iyo itibhadhare iri mari yekunze kwenyika zvinoiremera. Asi isu hatisi kureva kuti tiri kuzvitenga zvavataura izvozvo. Chishuvire chedu nepozisheni yedu zvicharamba zvingori izvozvo donzvedio kuti mari yedu kuti tirege kuti nhasi yowee uyai tiite mumwe musangano kuno yowee mari haichatengi garai matitendera kuti titambire nemari yekunze donzvo redu richaramba riri rimwe chete.
VaMushangu vati sevashandi vehurumende havasi kuzoramwa mabasa pari zvino kunyange hazvo vati vashandi vazhinji vanogona kutadza kuenda kumabasa sezvo vaine mari isingavakwanire kuti vakwire mabhazi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. VaMushangu vati vave kutarisira kuti nhuna dzavo dzichagadziriswa mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera.
Hatingati hatina kuwirira nokuti musangano uyu wanga usiri wokubuda netsidziro kana kuti nedecision, wanga uri wokugadzirira kuti tiyeenda zvino kuNJNC uko kwataa kuchinotarikira kuchinochisangana nevamiriri vehurumende nevamiriri vovashandi tambo chikurukura nyaya izvi sere. Ikoko ndokwakunobva mhinduro zvino nokuti minisa vangotiruma nzeve mukutaura kwavo semunhu mukuru anenge achingorova mbwaka yegomupini. Asi zvinotarisa kuti hurumende ine zvainazvo zvoenda kutipa asi havana kuda kubuda pachira kuti zvinotigutsa here kana kuti kwete. Saka kuti zvinotigutsa here taakunozvinzwira zvino kuNJNC meeting yetiri kutarisira uye tiri chivimbo kuti ichatoitwa munguva pfupi pfupi nokuti patanga takubva ikoko taona vachimanya-manya vachitaridza kuti vaakutorongwa zvekuda kuti tisangane zvichida iro ramangwana chairo chairo tiri kunosangana.
Hatina kukwanisa kutaura navamwoyo mushure nemusangano wavaita nevemasangano anomirira vashandi vehurumende kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa pamwe nekugadzirisirwa zvikwanisiro zvose zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.